Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro richacherechedzwa mangwana.
Tinozviziva mese kusarudza takaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakarekera divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodza naMnangagwa ivava. Kati maitiro aitika zvinaya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo.
Mutungamiri webato rinopikisa raMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemamwe mashoko ataurwa navaMnangagwa panyaya yesarudzo mashoko avatura. Nyanzvi munyaya dzemitemo muzvinafundo Love Momaduku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura nhasi mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro rinocherechedzwa mangwana. Vachitaura nhasi vari kumuzinda wavo weState House vaMnangagwa vakurudzira kuti vanhu vabatane. Vativo imba ine kurwisana inoondomoka. Vaenderera mberi vachitiwo pose panopera sarudzo panoda kuti paitwe sungawirirano kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive rivalry. Democratic contestations should never destroy our national cohesion. The quest to govern.
Bumbiro remiteme yedu rinotisungira kuti tiite sarudzo mukupera kwemakore mashanu ega ega. Kukukidzana hakufanirwe kuparadza kubatana kwedu. Zvematongerwo enyika hazvifanirwe kuvhiringa nyika yedu. Zvematongerwo enyika zvinofanirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Mwari ngavatikomborere. Mwari ngavakomborere Zimbabwe.
Let unity, peace, love and harmony prevail over our great country, Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo tapuwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko uye aburitswa padande mutande reTwitter reMinister of Information. Zuva reUnit Day rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo kana kuti Unit Accord pakati peZANU-PF neZAPU musi wa22/1987. Vakanyorerana chibvumirano ichi ndimushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Izvi zvakatevera kurayiwa kwevanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zvuru 20 kumatebeleland neMidlands munguva yegukura hundi pachipomerwa mhosva mauto e5th Brigade yekuponda vanhu ava. Hurumende inoti yairwisa vainge vaipandukira asi vezapu vachiti yainge iri hondo yekurwisana yekurwiswa kwevanhu vechirudzi cheChindebele chete. Vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kukumbira regerero vachiti yaive nguva yekupengereka, asi vamunangagwa vakati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi kunyange hazvo naivowo vasati vakumbira regerero. Munguva iyi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Vachipindurawo mamwe mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vati havatenderane nemaonero avo panyaya yesarudzo.
Nyaya yenyika isi yokubatana kumiso. Nyaya yekubatana ndeyekubatana pamazano, papfungwa, pamuono, parudo. Munoziziva mese kuti sarudzo dzatakaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto. Anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakarekera divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodza namunangagwa ivava. Akati maitiro aitika zvinhu aya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo. Takaenda kuconcord tikapokana. Saka nyika ine kusawirirana nekwete nesarudzo chete asi kuti nekuda kwokusaitwa kwezvinhu zvakanaka. Saka ngatisangotarisa kupokana kwesarudzo, pane kupokana kwematungamiriro enyika. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kutongwa, isinoti vanhu vanofanira kutungamirirwa nekuti havana mhosva yavakapara. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kupuwa chamu yemunyu, isinoti aiwa ngatipei vanhu zvinotapira tidiri nyika shuga. Ino mazano marayirano, turika denga huu kubatsirana. Hakuna anoita chinhu ari ega, zvanza zvinobvezana. Saka ngatibatsiranei kuti nyika iende mberi. Isu toda kuti munyika muve nerunyararo. Zuva ramangwana unofanira kuva mucherechedzo wezvatisati takwanisa kuita munyika muno, kukwanisa kungowirirana chete kuti vanhu vaonesana. Ndakati kuna vamunangagwa, uya tisanganika mukoma, tipedzerane nyaya yesarudzo iyi, tipedzerane nyaya dzatiri kupokana dzekuti munorovesa vanhu nemapurisa, munorovesa vanhu nemasoja, munorovesa vanhu nevabereki vavo nemadzikoma avo anofanira kunge achishanda vachiremekedzana, vanoshandira hurumende vachishandira vanhu. Nekuti hurumende vanhu, hurumende havasi vatungamiri vanokwereteswa masimba. Hurumende vanhu ndo vanofanira kuremekedzwa. Saka izvozvo havasati vada kuti tiwirirani.
Vari kutika imi seMDC hamusida kupinda mupoladu.
Batisa hatipindi kuherisadza mutekweka tevera isi tiziva kuti ngwena dzinotambira kunonyudza dzoda kuti uyai kuno. Hatidyiwe takasvinyura sematemba. Isu toda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati tosangana pakati. Isu hatisi kuzowanikwa kupolad. Polad iboka ravamunangagwa nevo vanowirirana navo. Saka tichamirira kuti vamunangagwa vaungane neva vanotaurirana navo ikoko, vova nechisungo chavo chavanoita. Kana vane chisungo chimwe chete ivo semutungamiriri vepolad, vochiuya nezvavanenge vawirirana tochiita nhaurirano chaidzo pakati pedu isusu navamunangagwa. Nokuti isu hatisingadi kuenda kukwaya yavo. Ngavaite kwaya yavo vamunangagwa, vapedza kuwirirana nekwaya yavo tanzwa rumbo rwavari kuimba tochizosangana, toita kuti isu tiridza ngoma ivo vachiimba rwiyo rwavo rwokupolad.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari varunare muBulawayo. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku, avo vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, vari kushora zvikuru hurumende nedanho rekuda kuvandudza bumbiro remitemo vachiti izvi zvinofanira kutanga zvabva kuvanhu. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nehurumende zvekuvandudza zvikamu zvine chekuita nekudomwa kwevateedzeri vemutungamiri wenyika kuitira kuti vadomwe nemutungamiri wenyika sezvaiitwa kare uye kuwedzera makore vatongi vanenge vasvika makore ekuenda pamutikandigere. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa kudomwa kwevachuchisi vakuru vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Madhuku.
Bumbiro remutemo hachisi chinhu chokungoti kana political party iripo kana vanhu vanenge vari kutonga nyika ingavo kana vafarisa vachida kuona kuti tine masimba vongomuka voti hakuda kuchinja bumbiro remutemo nenzira iyi nenzira iyi. Hazvifani kuitika izvezvi, kukanganisa kutonga nyika. Vanhu vanosarudzwa kuti vatungamirire nyika pasi pebumbiro remutemo riripo kana wasarudzwa for 5 years zvakaitwa vamunangagwa zvezvo unofanira kunge uchitonga nyika nemitemo iripo kwete kuti wasvika paya paya uchingoti tange hauna nenguva yakareba wautsanga zvokuchinja bumbiro remutemo hazvifaniri kubvumidzwa izvo saka zvinofanira kungorambwa chete kuti zviri kubva kupi bumbiro remutemo rinokwanisa kuchinjwa hongu asi hazvifaniri kubva kuhurumende iripo ngazvingobva kuvanhu vakawanda vanotaiwa ichi neichi neichi totaura kana ipapo apa vehurumende iripo ichifunga kuti pane zvainoda kuchinja bumbiro remutemo ngaitobvira nekure yotaura nyaya yayo kuti tiri kuona kunge pane chakati chakati hamuonio here kuti tingachinja bumbiro remutemo kwete kungoti aiwa tatogadzira bill tatobva mumeeting yecabinet toda kuchinja ichi nechi aiwa hazvifaniri zvinofanira kuopozwa izvozvozvo
asika vamadhuku vanhu vakavhota vakapa ZANU PF masimba iwayo yekuti kana ichida inokwanisa kuwandidza bumbiro remutemo nekuti ine yatinoti ya 2/3 majority pachirungu saka pane chakaipa here kuti ishandise masimba ayakapuwa nevanhu vacho kuvandudza bumbiro
hativhoteri vanhu kuti vachinje mitemo yedu tinovhotera vanhu kuti vatitungamirire
nca iri mupollard umu inyaya yamuchasimudzawo here kuna vamunangagwa pamunozosangana navo
even mangwana chaiwo musi wa22 December tichasangana napurezidendi vamunangagwa nevamwe vepollard panzvimbo yakatonaka zvayo kufamba kwavo nodo kune meeting inoda kuitwa ikoko ini ndichataura izvozvezvo and nyaya iyo icharamba ipollard kana vakasashandisa pollard kuti vabvume zvakadaro izvozvo kuti vachinje direction yavakuita panyaya yakadaro isu senca tinenge tava kutariswawo kuona kuti saka zviri kubatsira chinhu here zvepollard kana pollard isingakwanisi kuita mukana wekuti vanhu vataure pfungwa dzavanenge vachida
mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemo Madugu vachitaura vari parunare muHarare sezvo tichitema tina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi
mashoko avo varashika zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyu zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka zvireruke kuti nyika ifambe vobva vataura kuti ko tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tiine maprinciples ekuvandudza constitution yacho tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo nekuti ndo hwaro hwacho hunofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona pekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka
ko vamwe vari kuti honorable munenge mati kurumidzei kutanga kuisa zvigamba pabumbiro remitemo here
mutemo unogadzirwa kuti ubatsire kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nyika itongeke zvakanaka kana mukagadzira mutemo mukabva mafungiro atakaita apa handiwo haumiriri kuti vanhu vatambure stereki kuti ugadzire zvinhu zvawaona kuti zvakashata hatisi vana mwari vanoita zvinhu zviri pefekti
gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambiziyambi vachitaura vari parunare vari kwazvimba Botswana inoti ichaita musengabere zvarwa zveZimbabwe zviri muupotere munyika iyi kana zvikasanyoresa kuti zvidzoserwe kushingirai madondo anoti panyaya inotevera
asi urongo wobotswana huri kusoropodzwa nenyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nevapoteri avo vanoti vakatiza mhirijonga nekumbunyikidzwa munyika nenhengo dzebato rinotonga rezanup f mudzidzisi wemitemo pahaboroni university college of law and professional studies vachaos kungwengwe Vanoti danu iri rinoratidza kuti hurumende yeBotswana hairemekedzi zvisungo zvaUnited Nations.
Because kana uri wakasaina kuti we are a member of this treaty or convention, unoto wakasungirwa kuti uitevedzere zvokuti United Nations inofanira kutokusunga kumanikidza kuti follow. Haisisiri optional kana uri a signatory, you must follow it. That's my international law standards here.
Sangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR rakasunga kuti hakuna nyika inofanira kumanikidza kudzosera vapoteri kwavakatiza kana paine kuratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi nokuda kwezvematongerwo enyika kana chii zvacho. Chisungo ichi chakaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu 1977 chichitsigira chimwe chisungo cheUnited Nations Convention chakaitwa muna 1951. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Botswana vatakuudzwa matambo vashoropodza danho reBotswana vachiti vapoteri ava vanogona kukwidza nyaya kumatare edzimhosva vachipikisa zviri kuitwa neBotswana.
Pane vamwe vanhu vatori mapolitical refugees vakatovanda imomumdu and they deserve to be protected. Kuti vaendese nyaya iyoyo kumagweta ndizvo zvinotoitsa kuti zvinhu zvibudirire. Vanhu vane kodzero chekuchengetwa nehurumende inge vari chigara munyika yachona.
Mukokeri wesangano remubatanidzwa mapata anorira kodzero dzevashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions kana kuti BFTU vagadzani imhodza vanoti hurumende yeBotswana yatora danho iri isina kutsanangurira veruzhinji kuti yakaongorora here mamiriro ezvinhu muZimbabwe kana kuti kwete.
Our government is problematic.
Dambudziko rine hurumende yedu yeBotswana ndeye kuitira zvinhu muchiwandi. Kana painenge yaita zvakanaka zvinonetsa kuti zvinzi yaita zvakanaka. Nokuda kwekuti umbowo hunoratidza kuti ongororo yakaitwa hauna kubviswa muruzhinji. Zvinhu zvinogona kunakira ruzhinji asi kune vamwe vanenge vasina kumirirwa zvakanaka nezvinhu munyika.
Mutauriri wavari muupoteri muBotswana vaBekimpiro Weza vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana haisi kuda kuteerera nhunha dzeavo vakatiza mhirizhonga yakaitika munyika mushure mesarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008.
Kana vachidhipota vanodhipota, but tinoda kuti nyika dzese dzizive kuti kune vanhu vadhipota vasati vada kudzoke, because vari kuda kuti nyaya dzavo ngadzikliwe. Tinoda kuti makesis evanhu akliwe. Security yevanhu ngaive security, international security, riri kubva kwese kwese, kwete Botswana negovernment yeZimbabwe. Ivo vari kubvumirana zvavo zvoushamari chete.
Vapoteri vari muBotswana vazhinji vakatiza kuZimbabwe muna 2008, vazhinji vavo vachiti vatsigirwe MDC vakatiza misha yavo mushure mekuurayirwa hama dzavo mumhirizhonga yakaitika mugore iri. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muhurumende yeBotswana amai Gloria Letlhage vanoti Botswana iri kuita urongwa uhwu zviri pamutemo asi varamba kutsanangura kuti sei vachidaro. Asi Botswana inoti mupoteri anenge asina kuzvipira kudzokera ega kumusha kwake panopera gore rino anozoita zvokumanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu ranga riri kubata mabasa api ekubatsira vasikana vechidiki gore rino.
Gorere neiri isizo sesangano redu reFemale Students Network nyaya dzanga dzakati one day ndinoona nsemamiriro yakaita kunze zvinhu zvanga zvakati ome munyika yedu yeZimbabwe. Chinorezvo kuti vana vasikana vazhinji vanga vachisangana nekushungurudzika kwakanyanya kuzhinji kumbunyikidzwa panyaya dzepabonde ho nyaya dzatakatinyanya kusangana nadzo nguva ino ende sanga tisangana nevana vazhinji vanga vachineseka zvizhinji mumakoridhi epamusoro ende uyezve nenyaya yekushayikwa kwechikafu uyezve tinoona kuti kori chedu akakurumidza kuvhara nenyaya idzodzo dzandataura dzekuti chikafu chakachomeka uyezve vana vangu vadzidzi vedzidzo yepamusoro vechisikana uyezve vose nevakomana vanga vachaya chokudya izvozvo.
Takatarisa gore rinouya ndezvipi zvamungada kuona sesangano renyu Female Students Network muchishanda muchiita mukuedza kurandudza upenyu hwevanasikana nyanya.
Gore ra 2020 tine shuwire yekuti zvinhu zvichashanduka ende kune zvebasa redu richavandudzwa zvizhinji nekuti zvine gore rino zvananditi kutanga tichiita zvizhinji tanga tichiedza kunyatso kusvika pamidzi kuti tichakurudza kuti dambudziko riri kubva nechepapi uyezve tichiisa maringe yekuti tingazvigadzirisa sei dambudziko iri ende ndichireva kuti gore rino ndiri kufara kuti takakwanisa kutaya pachirungu inonzi strategic plan review ndichireva kuti takaita zvose izvozvo zvatinogona kushanda nazvo mugore ya2020 panzvimbo kuti tione kuti tigadzirise dambudziko iri zvizhinji zvakasangana nekushungurudzwa tiri kuona sekuti gore rinoya tinenge taane mutemo unonzi national sexual harassment policy kana kuti law uchabata ivo vanombunikidza vana ava vaperpetrators saka tiri kuona sekuti gore rinoya tine tarisiro yezvakanaka kuti aiwa tichange taane mitemo tichisimbisa mitemo inoita kuti vana vechisikana vadzidzi vechisikana vawanike vachichengetedzwa uyezve bata redu iroro rekukurudzira vanasikana kuti kunyange munyika yakatarisana nezvakaoma kudai ivo vangakwanisa sei kuenderera mberi nedzidzo yavo uyezve vachikwanisa kuenderera zvakanaka neupenyu vachikwanisa zvakare kuita overcome kana kuti kuona kuti vangakunda sei matambudziko atakatarisana nawo nenyaya yekuzvibata nenyaya yekungoonawo kuti aiwa chikoro chedu makore mana chiri tiripo asi chiri kunetsa zvakati wandei ngatingoshingai vana uyezve tichikwanisa kuita log yehurumende yezimbabwe ikwanise kuunza anonzi magrant wenyaya yatiri kutaura pari zvino asi ndinoona sekuti ii pachikuva ichocho pachiri pakatiomei nekuti mitemo yakaiswa ipapo isakatiomei nekuti tiri kuti aiwa ngavachipiwa magrant vakwanise kuwanika vachibatsirikana pavanenge vachidzidza.
Vanenge vachida kunzwa nezviri kuita sangano renyu kana kubatsirwawo nesangano renyu vanokuona ikupi?
Isu iye zvino tiri pamaofisi zvedu anowanikwa panet one mufisby flow kwakanzi iko Majete selegal practitioner shanda pamwe chete navo magweta ivavo ndopatiri kuwanika uyezve nhamba dzenhare vakasununguka vanotifonera pa 0775054755 nhamba yakare iyoyo ine WhatsApp nhamba zvinoreva kuti aiwa munogona kutiisira henyu meseji panhamba idzodzo tigokurukura maringe nezvose zviri vechisangana nevanasikana uyezve nevana vakomana izvino takuda kubata zvine vana vakomana vanenge vachineseka. Facebook tinayo ii apo ndopamuchaona muchazvionera mega ipapo Facebook yedu inoti iyo Female Students Network Trust makaona paine logo iroro ndo Facebook page yedu munotibata pawebsite iyo inoti www.femalestudentsnetwork.org.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvel Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mavelasa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo kana kuti our lives, icho tinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevanhu mukurarama umo, umo vanotengesa zvinhu vari kunzi vari kuramba kutambira mari dzendarama kana makoini mumabhizinesi avanenge vachiita. Izvo zvaita kuti tibato mukuru wesangano revanorarama nekutengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai. Tougamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Wadzai.
Tinotenda nemukana wamati pao.
Wadzai, tiri kunzwa matambudziko akasiyana-siyana, zvikuru munyaya dzemari. Kunonzi vamwe vari kuramba kutambira mari dzemasendi kana dzemasirivha, makoinza nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuitika? Muri kurarama sei?
Chokwadi chiripo mukoma ndechekuti zvinhu zviri kugosha, zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika ende nyaya yamuri kutaura yekurambwa kwemari ingori cherechedzo yekuoma kwaita zvinhu munyika. Hakusi kuti tiri kungoramba mari idzi panjeke pekuda kungoomesera vatengi, aiwa, inhau yekuti sezvatagara tichitaura mari iyi haisina value. Mari idzi hadzisi kukwanisika kuti tinge tichidzibata nouwandu hwadzo. Munoziva vamatengesa vamwe vanoita mamwe mamemba zedu vane vachifamba kubva papoint A point B vachitengesa vachienda mberi. Vamwe vakutofosoredzwa kufamba vaita senge vakabata masaga chavo chavo emari yemakoini. Ende izvi hazvisi kuti paconvenience pakuita mabhizinesi edu. Saka isu tiri kukurudzira maautorities kuti aiwazve chiuyai mutipe mari dzinoita kuti tikwanise kutreda mune zvakanaka, tikwanise kutreda tichifamba from point A from point B tichishandisa mari idzi dzisingatiremeri uyezve dzisingatipe mutoro wokuita na bhizinesi. So that atirambe tichiita senge tiri kuita inconvenience macustomers edu anotitigira anoita kuti tirambe tichirara
maidzi masendi iwaya kana macoin. Asi zvinotorerusa here mashandiro enyu kuti mune muchiwana mari dzechange?
Zvakafanana nekuti 25 cents pari zvino mukoma dzinga hapana chaichatenga. Dhola chairi chairi hatichakwani kukwira kombi kubva kumufakose kana kuwaifiri dzipinda mutown. Harichina value yarichaedha. Saka imari yokuti une wakangoita chishumbu wakaisa muhomwe yako asisina chainokupa in terms of kutenga kana kukwanisa kutreda kuita business. Of course pachange tinobvumirana. Asi tikatarisa panyaya dzevalue mari idzodzodzo hadzisina uremu hwadzinahwo hwatanga tichiziva panguva yapfuura. Saka tiri kuti aiwa vakakwidza madenominations aemanotes vakasvikawo kana kuna ma20 kuna ma50 exchange change inenge ichingowanikwa muma$5 iwo nema$2 but ma20 cents ma10 cents ma5 cents hachanyanyi kushanda kana chitaura zviri paground chaizvo chaizvo.
Tiri kuonawo kuti matarisana nezororo rekisimusi muri kuonawo bhizinesi renyu pane chiri kushanduka here?
Aiwa zvinhu zvakaoma mukoma ndochokwadi. Mari hakuna, vanhu vari kutambura. Izvezvi tikatarisa nenhau yei yekuti boka rekwadi chiripo ndechekuti vanhu vari kuswera vari mumaqueue vachitsvaga ma$300 but pane dzimwe dzenguva haitombobudisi $300 vari kuda ma$100 asi ndatombokwani zvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevabereki. Izvozvo zviri kuti ikanganisawo isusu pamabhizinesi edu nokuti matengerwo aimboitwa nguva yekrisimusi yakaita sezvizvi yakundosvika yakasiyana nemakore ano nokuti hakuna mari, vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo dziri mumabhengi. Chero vakadziwana futi mari dzacho ishoma hadzisi kukwana. Saka haiwa chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvakaoma zvakaoma zvakaoma. Tinongokurudzira ivo vari kutonga ava kuti aiwa uyeisai misoro pamwe mugadzirise zvinhu vana vezimbabwe vatambura.
Maita basa wawadzai tokutendai zvikuru. Manga makateerera kumukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro riri kucherechedzwa mangwana vachikurudzira kuti vanenge vakundwa musarudzo vazvitambire kuti nyika ifambire mberi. Asi mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemaonero ava Mnangagwa panyaya yesarudzo vachiti kazhinji dzinenge dzabirirwa zvinozokonzera mapishapisha. Nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Momaduku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani nthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 21 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le Unity Day kusasa, kodwa abeMDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinet yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiwo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yezanu-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambene ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana ukwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilize ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu leUnity Day kusasa. Ibandla leMDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ePhalamende.
Thina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthi ni amaZimbabwe wonke lapha ekhaya la kudiaspora basebenze ndawonye babe mulinye, ngoba ukubambana kuletha intuthuko, kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho ke siyabe sifisa sibili ukuthini ilanga lele le-Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ye ilanga leli ivela kuzaphu le PF zaphu leZANU-PF, yikho okudabuka khona ilanga leli. Se-PF letter sesikhuluma nge-unit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zanu kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu so siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi uED uqeda umnyaka wonke sibhula nje abantu be MDC so ngala lungele lokuthi aqale sikukhuma ngeunit ngala lungele lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke eharathi MDC so thina siyabe sifisa ukuthi mayefina ukuthi abe united nabantu kumele asebenzelane nami ndawonye kulokubalisa and siqeda umnyaka wonke thina njenge-MDC sithwale senzima esibhula ngoswazi olunzima uED
uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho
akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya so thina njenge-MDC sithi yena ubaba yena ma iDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle ne-MDC kulokuthi atshone esilwa layo so yena kumele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe lokho okuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiyele emuva okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okusenza sibiyele emuva so umlayezo omkhulu ngeUnity Day for ED ukuthini thina njenge-MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akutshilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngasihlanganise uyasilisanisa iZANU-P F itshoni ibhula abantu be-MDC sikubonile umnyaka wonke lowo iinkokheli zethu zigcwele emadala emakhothini so akula into engakhulunywa ngo-EDA unity yena ekwazi ukuthi yena akasibambanisi njengamaZimbabwe uyasahlukanisa
umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edalele ephalamende Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni le kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa nguZulu ngo-2013 pha umongameli amandla amanengi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZANU-PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe. Njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. Iloso Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lalinhlanganiso.
Umbhedo lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabhinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha i-constitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleli ngoba singakhangela i-constitution le yabhalwa izifiso zakhe kune-constitution so akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphonge ukutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababebenayo ama-whiski nje bazidakela sebephonge ukutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakhonsultanga uzulu yikuhlanya sililokhu esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zase ziphonge ukucina kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingaseselamandla nje
ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethele linyathelo
uhulumende uthathela lelinyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe ufuna ukuthi athi ngalokho esingathi ngekhulungu okuconsolidata ipower yakhe ukuthi angaseze wakhitshwa njalo angaseze wasifika nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe ngoba sonke siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo khathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry so inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni
umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kazungu ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha umongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa
Izakhamizi enyakatho lasezansi yamaNdebeleni zithi sezehlelwe yibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. Walpit Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo leziningi eMathebeleland ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yolonyaka ithanele imhlambi izibaya zavalwa emzini eminingi. Iningi lithi kalisela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende lubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthe eMathebeleland North laseMathebeleland South sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha uMnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo seMathebeleland South sodwa sifelwe izinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani obeneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
UMnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation la akhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezo uMnumzana Johnson Dube, yena ohlala eMalihlowe eGwanda South, uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Ufa inkomo, ufe imbuzi, ufe la madonka ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto enhle.
Isakhamuzi esengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba uma ngomude about ama-10 km zidinga idlelo zidinga amanzi.
Amazwi akhasekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni uMnumzana Stanford Kala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki incangoti uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcubileyo, abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo, iningi lithi selithwele gadalala ngendlala, njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi seMashelomoshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echathisa.
Indlala esilayo yesabela. Abanye Albert ngicela ukuthi ethi sebedla inhlanyelo esayiholiswayo naleyana bayicholisile ihlanganise kube ligogokho bese lishare ngenxa yendlala ekhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho lamanzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle ukuthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala esilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka-2019 eshawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingela amanzi, singela kudla emasimini, sasingazange sathola lutho, amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngaleso yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwana obuthengiswa ewadini, but manje lalowo mumbu awusatholakali.
UMnumzana Methembi Ndlovu isakhamuzi seMawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibili, luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye, but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emaNdebeleni laseNkabazwe lithi ukutshabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela manzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kule ndlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawunde neGwanda imu Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela.
Sibonge itjaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Lamhla sixoxa no-Councillor Sikhululekile Moyo waka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla le-MDC. U-Councillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esigene esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithi safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo. Ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi ifuel abalama-challenges of i-fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenze iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-56, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kwile-guest adivela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local government. NjengakoBulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizesa ama-seats for women kumele kube le union labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ingxenye yeZimbabwe ngasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 koBulawayo ePhumula leHyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabona liphuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande.
Lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa ukansila wesilobela engwebandla le MDC. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Ah esigabeni umumo kauma kudla kulazulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantini yiko uludubo kakhulu ebantini lezifuyo ziyafa kulamanzi izibhorane amadama agqibelekile. Izifuyo zilazo zithele nzima ziyafa. Wo ha, mina ngathi mina kulanto right.
Ulikelana, khona ngapha lizange likeline yini selokho saqalisa isikhathi sezulu.
Selikelana, da bili kuphela patale. Azange line ngokuningi malo. Amanzi akhona azange angene emadama, amadama agcibelekile la mongamachiki kwangkhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangela ubone ngani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzabunzima kwedlula lo esikuona.
Akukho okumangalisayo kungala kunje ngaphandle kwalaba be social welfare abaphathisa abantu
ezikolo. Ke abantwana bebehamba kahle izingakavalo okokuthi asezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlala so imali kayikho ebantwini but ukuhamba kathesi kuthela ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zangkhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala kodwa la itholakala layo mdijana mdijana ngobuningi bayo ama-housesiza kwananga
kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bafisa ukuba udlulula but mina ngiyaphisana labo bakwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile abantu balima ngani?
Abantu kulo hlelo lwa-introduswa kuthiwa ngugajopo bayagibha amagodi ugatsha ugatshopho balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akulantsho isinkwa Gande lapha vela kula nto ekhona kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kunzima.
Hhayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Hayi ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela yimi umnikwa uJabulani ukhansila.
Hayi sibongile ba. Lo ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weward yesilobela engwebandla le MDC ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lelaye.
Siyabonga jaheli dala.
zihlala zisilela izinto kwela kithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda. Zazihlala zisweleka izinto okufana nokusweleka kwenzekala kusweleka inyama. Hawu awuthola abantu bezixoxela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitshebo. Kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa ukuswelakala kwempuphu akuzange kube khona waba lo mlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho ababeyimelele khona belindele elayinini babe vuka bekhona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela. Omama babezwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kuwe. Abantwana babuyisililo kuphela ezimbelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu? Nkulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka izulu line balime washaye bahlele phezu kwawo. Bathi obuningi ungasweleka kulandaba kodwa ke ungasweleka ukudla baba. Jehova sithembe wena uma kukhona wakwathethisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa esicela khona izulu enjelele akulandaba-ke konke lokho.
Nduna malaba nxa bekhona abathethise njelele bakithi hambani liyexolisa amazolo avuleke silime siqede indlala. Ohlabela ke kamnandi lapho nduna malaba ingoma ehambelana lo mumo okhona bakithi umumo wendlala. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthwakazi livalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.